Ndizvozvo, izvozvo tiri kuzviitira kuti kana tavenda pasarudzo apa, tinoda kuti tinge tiri vana vebato rimwe chete, vana vane mafungiro mamwe chete, vana vane maitiro amwe chete. Bato rinoziva kuti tine mutungamiri umwe chete ari kandidheti musarudzo dziri kuuya idzodzi. Bato rinoziva kuti maprinciples edu, mavalues edu ndeapo, tichitaura nepfungwa nevoice rimwe chete chepati. Saka tinoda kumake sure kuti unity iyoyo yakakosha. Mukatarisa mavalues edu as a party, we are founded on unity, on peace and on development. Saka tinoda kumake sure kuti zvinoramba zviripo, especially paelection yetiri kuenda. Asi kuda kuti tipe yetingati advantage kuMDC yavanogonisangira ichihwinha nekuburikidza kuti isu pachedu tatadza kuwirirana pazvinhu zvandataura izvozvo. Saka aiwa, kuenda kwachairman kumadistrict, kumaprovinces ese kwachitendera imataura yayo kutaridza chinangwa chekuti tinge tichiwirirana, tichibvumirana pamavalues apamaprinciples yayo, pasazove nehunyekenyeke petruga nekutida kuti tingohwina MDC vatazvauti aiwa tapedzerana nayo.
Tinonzwa kuti iko kusawirirana kuri mubato renyu mumatunhu aya kwakasvitsa kuti pakundikane kuwirirana panzira dzekuita nadzo sarudzo dzemapuraimari. Munoti
aiwa, nzira dzemapuraimari hadzina kumbokundikanwa, bato rainge riri busy preoccupied nemamwe maissues. Hatinangogadzirwa tiseni maprimary elections atazvanopera. Tine mapressing issues, manational issues etinofanira tichidhila nawo. Nyaya yemaprimary elections ichadhirwa nguva yacho kana yakwana, ende kana nguva iyo yauya hazvizotorei than 48 hours. Saka aiwa, haisi nyaya yekuti vanhu vari kunetsa nyaya yemaprimary elections, hakuna kunetsana ba. Isusu tiri kuti madisagreements anenge arimo is to be expected. We're a democratic party. Vanhu vanoexpressa madifferent opinions. It's healthy. Tinozvida kuzviona. Asi tiri kuti chairman ngavaende vaone kuti mamwe madisagreements acho haazotikanganisi here pamberi petrugendapa pakakoshesesa.
Iko kusawirirana kuri mubato renyu kuri kukonzerwa here nemapoka angave arimo? Atinongonzwa kunzi mune mapoka, mapoka muzano PF.
Hamuna mapoka mupati medu. Isusu tinongozva kuti tine kandidheti imwe chete, tinozva kuti pati imwe chete inonzi ZANU PF. Mapoka anokreatwa nevanhu anokreatwa mumapepanhau.